Chawadirisho kuti kumo uwezi chakaburisika na wami kabi hapina kutinga hezi kanataka vio kutinga zunigo chaa kutuozo shakaa chika wanezi kodere kutinga zi angu ki makondishi ndashi kaka nisi jekere ndi hati hati kana nisi nyato njivisisa nitema yacho makondishi ndashi haa zufana nime zigerea ima sanki zuko Amerika nekuti nukina kati akati yeri kei hati kana chaka njizo to kwanza kutijokere mbunganweli rekomunyo kana tagadiriza mamiriro kodero za wangu hapana chari chachinja nekuti ndipo zvati izvi tiko kutaura iko zvino mukoma jobs kana vari mujeri vanga vagara mujeri kuma yakawanda pane mitemo yakawanda iri kugadzirizwa kuti ingo chichinyirira vanhu so amendment iye data control zvema internet zvinhu zvakawanda zvizvi zvashatisisa handifungiri kuti kana zvichifambirana nekodzero dzevanhu vezimbabwe tatichakwarifasi
saka tingati here chikwata ichi chiri kufambira mahara vangwena kana muchiti hapana chatichashanduka
awa zvakanaka kuti kana munhu ari mutongi ngaasvikewo achiona zvakamira sei nekuti iwo varidzi vazwa vanosvika vachiti kasina nechapakati pakati 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 asi tikatarisisa kubva 2017 pakapinda president mnangagwa emutongi vanhu vari kuti zvinhu zviri kuramba zvichingosvaka mabasa amashoma mari dziri kubiwa corruption vanhu havasi kusungori kunongosungwa vanopitisa nehurumende chete saka aiwa ini ndosingaudi hangu dei vangoita havo research yavo vari paintaneti vaikwanisa ngoona kuti kutamba nenguva
ndeapi mapoka amungati dai vasanganawo nawo muzimbabwe kuuya kwavaita iko kuchikwata ichochi
chokutanga vachasangana nehurumende zvakanaka nekuti igovernment government macommonwealth partners igovernment government kana vataura nehurumende vanotaura futi neindastry nekuti ndo vanogadzira zveupfumi vabva ipapo ngavanotaura nemasangano akazvimirira ega atinoti civil society and civil society akasiyana pane vemadzimai vevana vezvirema ko civil society inofambirana nekutonga kwenyika yatinoti democratization ngavawane mukana wekutaura nemunhu wese nezvikwata zvese kuitira kuti vange vachitora matambo anofambirana nemaonero anoitava nekuti angoperera kustatehouse chete aya vakatoziva kuti kunotoridzwa ngoma nyekuti pangu 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 havazovi mafungiro anoita vamwe vese kunyanyanyanya mapato mapoka anopikisana nehurumende ndiwo vanogona kutsigira kupinda kana kusapinda mukomonwealth.